sesangano re Human Rights Watch takaita tsvagurudzo tikaona kuti munyika yeZimbabwe chirwere checoronavirus COVID-19 chakasvika panguva yakaoma nekuti nzvimbo zhinji matunhu mazhinji maguta mazhinji muZimbabwe havana mvura yakachena yakakwana yekuti vashandise. Tinoziva kuti kudzivirira chirwere checovid-19 kunosanganisirawo kuti vanhu vapote vachigeza kakawanda, kugeza maoko nemvura yakachena. Zvino kana pasina mvura yakakwana iyoyo, vanhu havagoni kuti vatevedzere zvinodiwa kuti vagare vakashambidzika.
Ongororo iyi makaitira kupi uye makabuda nei?
Takafamba muguta reHarare, muchitungwiza, kuEpworth, kuRuwa nekuNorton. Tikaona kuti zvachose vanhu vakawanda havana mvura. Vanenge vachienda vakawanda vari matutu nematutu kuzvibhorani kunochera mvura, vachipedza dzimwe nguva zuva rese kana usiku hwese vari pachibhorani kuti vawane mukana. Pazvibhorani apa panenge pakazara, uyezve kugojora chibhorani kuya kuya, vanhu vese anenge vachiti auyawo anenge achibata simbi yechibhorani, auyawo achibata simbi yechibhorani, zvinova zvisina utsanana hwakanaka. Takaonawo zvekuti kune vamwe vari kuchera mvura mumigodhi kuchitungwiza, kuna Nabudiriro, kuna Namabvukutafara nekuEpworth. Mvura iyoyo inenge isina kushambidzika.
Se Human Rights Watch, chamunoda kuona chichitwa chii?
Zvino chikumbiro chedu se Human Rights Watch kuhurumende yeZimbabwe, ichishanda pamwe chete nevanotungamira maguta vemakanzuru, kuti vakwanise kuti nenguva ino yakatorwa matanho ekuti vanhu ngavagare mudzimba vasabuda kuda kuti kudzivirirwe chirwere checoronavirus. Panguva iyoyi hurumende ngaiwanise vanhu vese mvura yakakwana kuitira kuti varambe vakashambidzika. Izvi zvinogona kuitika nenzira yekuva nezvibhorani zvakawanda zvine mvura yakanaka, kuti vanhu vasanyanya kumanikidzana vachiungana pazvibhorani zvishoma. Uyezvewo hurumende nemakanzuro ngavakwanise kuisa matangi emvura panzvimbo dzakasiyana-siyana nyika yose, kuti vanhu vawane mvura vagone kutevedzerawo zvinodiwa zvekuti vasaungana, uyezve zvekuti vagare vakataramuka, uyezve zvekuti vapote vachigeza maoko nguva nenguva.